Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuse le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 16, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchichi ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yodaidzira musangano wechimbi chimbi nevamiririri vedzimwe nyika kuti itsanangure kuti zvinhu hazvina kuita manyama amire nerongo munyika. Asi mutungamiri webato Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zvinhu zvakaita midigari uye vari kufara kuti pane vari kuruma vasingafuridzire panyaya iyi vakaita seSADC. Zvizvarwa zveZimbabwe nezvedzimwe nyika, zvizvarwa zvedzimwe nyika zvakawanda kusanganisira zvekuSouth Africa zvakaurayiwa kana kupambwa muhondo pakati peIsrael neHamas. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muzvinafundo Amon Murwira nhasi vaita musangano wechimbi chimbi nevamiriri vedzimwe nyika vari muZimbabwe vachivasuma kuti munyika hamuna dambudziko. Izvi vamwe vanoti munongedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka uye hurumende iri kuzviona kuti inogona kubatwa seyakageza negoka munyama. Izvi zvinotevera sarudzo dziri kushorwa nevakawanda kusanganisira veSADC neAfrican Union uye kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change mudare reparamende. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vari kumahofisi ehurumende munhu mutapa muHarare nhasi vakafanobata chigaro chegurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vaAmon Murwira vati kuratidzira nekusaenda kudare reparamende kwenhengo dzeTPC hakurevi kuti Zimbabwe haichatevedzera mutemo.
Kana bato rinopikisa riri muparamende vakafungawo zvekuzvibudisa zvenguva pfupi kana zvachose mumabasa eparamende. Hapana gwanza rinoitika panyaya yebumbiro remutemo wenyika. Mapato kana munhu ane kodzero yekuita sarudzo kuti anoda kutora chikamu chake here munyaya dzenyika.
Vamurwira vati hurumende haipindire pane zvinenge zvichiitika mudare reparamende uye kumatare nekudara haina chekuita nekudzingwa kwenhengo dzeTPC mudare nemumakanzuru. Nhengo dzeTPC 24 dzakadzingwa muNational Assembly nemudare Senate zvichitevera tsamba yakanyorerwa matare maviri aya nevari kuzviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vaSengezo Chabangu. Asi kunyange veTPC vakanyora tsamba vachiedza kujekesa kuti vachabangu havana masimbaya, mutauriri wene Assembly vaJacob Mudenda vanonzi havana kuzviteerera. Vamurwira vatiwo vanopikisa vagara havadi kutambira zvabuda musarudzo uye vakati hurumende inoda kuita nhaurirano nevanopikisa kuburikidza nePollard. Asi mutungamiriri weTPC vaNelson Chamisa nevamwe vanopikisa vanoti zvePollard ndezvemugotsi matsuro. Kunyange vamwe vakaita savaJob Scala vaJacob Ngavivhume nevamwe vebatori remtukwa kazi Republic Party wa pfumba mwe vari mujeri nezvinonzi nevamwe nyaya dzezvematongerwo enyika vamurwira varamba kuti pane vari mumajeri nenyaya dzezvematongerwo enyika vachitaura mushure memusangano wanhasi muumiriri weRwanda vaJames Musoni vanotungamirira mubatanidzwa wevamiririri venyika dzemuAfrica muZimbabwe vaudza Studio 7 kuti vagutsikana nezvataurwa nehurumende kuti zvinhu zvakagadzikana munyika.
The briefing has been very helpful for us to understand.
Musangano wataita watibatsira kunzwisisa kuti munyika mune kugadzikana uye hamuna dambudziko. Vanopikisa vanofanirwa kutarisa mitemo nenzira dzekugadzirisa makakava sezvinotarwa nemitemo vositeedzera kugadzirisa kana vane zvinyunyutu.
Achitaura neStudio 7 mutevedzeri wemutauriri weTriple C vaGift Ostalo Siziva vati munyika mune dambudziko guru kunyange hazvo hurumende isiri kuda kuzvibvuma.
MuZimbabwe mune dambudziko, there's a constitutional crisis muZimbabwe yakabuda nenyaya yesarudzo dzakaita zviri pamutemo. ZANU-PF ino abuse makots, ino abuse mainstitutions of the state.
Murwiri wekodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Democratic Institute vavekezela gumbo vatiwo hurumende iri kureva nepasipo nekuti munyika maberekera ingwe kune vanopikisa.
Inopomhera vanhu mapolitical opponents chuma crimes kuitira kuti vakavharwa mujeri inongoshandisa tuma crimes itoto kuti macriminals asi mapolitical prisoners. Why did Jesus negativeziva kuti aya mapolitical prisoners?
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nyika dzakawanda muAfrica nekunza dzisi kufara negwara ratora Zimbabwe munyaya dzezvematongerwo enyika. Kusagadzikana muZimbabwe kuri kupa kuti vamwe vana veZimbabwe vapotere kunyika dzakavakidzana neZimbabwe chokonzera matambudziko munyika idzi. Nyika dzakatemera vamwe vatungamiriri vehurumende dzakaita seAmerica dzinoti zvirangwa zvisi kuzobviswa kusvika Zimbabwe yatevedza utongo wejekerere nekuita sarudzo dzakachena. Vaongorori vesarudzo veSADC neAfrican Union vakati Zimbabwe haina kuita sarudzo sezvinotarisirwa nemasangano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tichiri panyaya iyi, mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti munyika mune matambudziko kwete zviri kutaurwa nehurumende. Vanotiwo zvakataurwa neSADC zvakaburitsa pachena kuti muZimbabwe zvinhu zvakaita manyama amire nerongo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Chokutanga chatinoita kukokotedza SADC kuti yaita vatete chaivo, sekuru chaivo, vanoti vakaona uchizvindikita mudzimai kana kuzvindikita murume mumba mako havati chakafukidza dzimba matenga, vanoenda vonozvitsveta pamusoro zvoyanikwa kuti zvizivikanwe kuti paita dusura mumusha. Ndo zvaitika muZimbabwe. Saka tinotenda uye zvakanakira Africa kuti tinoonawo mapazi kana kuti maorganizations emuAfrica achitendeka chakashata.
Asi vamwe vanenge vasiri kunyatsofara nepakanzi neSADC vanenge vasina kugutsikana nezvabuda musarudzo vanofanira kutanga vapedza matare ese emunyika zvichireva kuti kuenda kumatare. Munoona sei pfungwa iyo?
Vanenge vachitaurawo vakarekera nezvinoitwa pamatanho kune dzimwe nyika kunenge kune zvinhu zvakamira zvakanaka. Imunozviziva kuti mumatare edu edzimhosva tine nyaya dzakawanda dzinoendako, hationi pachibuda chinhu chinobuda ikoko. Tanga tine nyaya tisati aenda kusarudzo yekuti pane vanhu vakaita madhabho kandi vachityora mutemo vachitumwa nefazi vachinyedzera kuti iTriple C matare edzimhosva haana kutibatsira. Tine nyaya dzakawanda dzinosanganisira dzimwoje vamwe vaida kumira semakandi kumapurezidenti avo hadzina kufambiswa zvakanaka. Munhu anofanira kuti ati kana aenda kudare redzimhosva ndo kwaari kuenda kutime rinopedza nyota, kwete kuvasvika ikoko wana tine rakapwiswa. Apisa tibe ndiani? Mvura yakangwa, michero michainga yakangwa nezanupf. Hakuna kana chinobuda ikoko panyaya dzekodzero, panyaya dzekuti pave neutongi hwejechekere. Saka matare edzimhosva hongu SADC haina kutadza, iri kutaurawo nemazira ainoita kuti kazhinji zhinji panotanga paitwa zvemunharaunda imomo. Nokuti kana vanhu vachinge vapokana musha hamungotangi maenda kwasabhuku, munotanga magadzirisa mumba imomo. Asi kana baba vaita chibhenyene ravabhinya kana kuti mai vavachikweya ravabhinya, hamurambi muchingoti taurira naye mumba imomo nokuti munotozofiwa kwakutoti kwa nyaya ichito yambutswa iende kwa sabuko iende kumatare makuru saka dare guru pari zvino inyaya yesadhaki ndo saka muchiona takatenyorera ndakanyora gwaro kusadhaki kuno kuzimbabwe kwaita dambudziko ndichitsanangura sei tisina kuenda kumatare edzimosva nokuti aingozviziva kuti uyu unenge uri munhu nurandakapiya
vati vapindura here vesadhaki ava vachamisa
havasati vakanga vati vandava kunzwa kuti vezanupf vanoti chino kuti kukanya urangana vamwe vanonzwa ndichitaura nguva nenguva kuti nyika inofanira kuti vanhu vaonesana isuwo toona sekuti pamwe kupusa pamwe kunonoka pamwe kuneta tsavirai ngoma usiku hurefu kukanya urangana
pane nhaurirano here dziri kumboedza kuitwa pakati pezanupf netriple c parizvino
isu tiri kuti nhaurirano dzinofanira kuchetwa nemwana wese wemuzimbabwe vese vane maorganizations akazvimiririra kubva kumachurch macivil society vanomirira maprofessional groups newese vemabhizimusi vashandi matrade unions mapato makuru arimo munyika vanhu vakataura vemuzimbabwe 2 million vakati vanechitaura misarudzo dzinegakava 2 million vakati vanoda triple c then vamwo vashoma vakati vanoda zanupf ndobva vawedzerwa kututsirwa kuti isvikewo ku 2 million saka nyika yakatsemuka nepakati.
Mutungamiri webato rinopikisa recitizens coalition for change vanelson chamisa vari parunare muharare. Kota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vasvika muTel Aviv, Israel nhasi kuti vaite mumwe musangano nemutungamiri wehurumende yenyika iyi vaBenjamin Netanyahu. Vakaita misangano nevatungamiri vedzimwe nyika dzemuMiddle East. Misangano iyi iri kuuya pari kutyirwa kuti mauto eIsrael akapinda muGaza, hondo iyi inogona kupararira zvikuru, vanhuwo zvavo vakatanga kufa. Iran nechikwata cheHezbollah chemuLebanon vakatoyambira kare kuti vanogona kupindira kana Israel ikatumira mauto muGaza. Asi America yakayambirawo kuti ichatora matano kune vanoda kupindira pagakava reHamas neIsrael iri. Zvuru nezvuru zvevanhu zvafa muhondo iyi kusanganisirawo zvizvarwa zveSouth Africa, America, China, Canada nedzimwe nyika. Uwandu hwezvizvarwa zvedzimwe nyika hwapambwa hwasvika pazana nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 199. Ukuwo zvizvarwa zvedzimwe nyika zvafa uwandu hwacho hwasvika pazana nemakumi matanhatu nevatatu nematanhatu kana kuti 166. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro wesangano rinomirira vatema vechiMoslem muZimbabwe reEntsikelelo Makomborero Sheikh Laja Yasin kuti anzwe maonero avo.
Tagwa vanhu verudzi vanosanganisira vamwe vanotevedzera chitendero cheIslam, vamwe vanotevedzera chitendero cheChristianity nevamwe vanotevedzera zvimwe zvitendero zvakadii zvakasiyana siyana.
Saka zvakazouya sei kuti imo muHamas chete mudunhu iroro ndiwo mangoti nangananga nehondo kudai?
Vanga vari musha wevanhu vanotevedzera zvitendero zvakasiyana siyana. So from that time pakabva patanga kurwisana then ava vari kuzindana kuti pari zvino maIsraelite ndiwo vakatanga kutora pashoma nepashoma minda nemapossessions avo vanga vachigara imomo. Kusvikira nhasi uno motoona kuti iyo Israel yatora pakati kurei panga pasiri pavo.
Zvochiitwa sei kuti nyaya iyi igadziriswe hondo iyi ipere?
I think munoona sematauriro anoita vari kuUN vakuru kuUN pane vanoitwa ivo Francesca Albanese anova anoshandira kuUN pekutanga apo I think about 3 years ago vakataura kuti zviri kuitika muIsrael Palestine iko zvino yava ti apartheid zvakafanana necolonization yakaitika munyika medu muZimbabwe ikasikira pakuti pakaita chimurenga. Saka vanotaura ivo kuti apartheid ipere, one of the best solutions ndeyekuti pave ne a two-state solution, zvichienderana nezvakabvumirana pamwe chete kuti imini penyu pakutangira apa pachiperera apa, pavo panotangira apa pachiperera apa.
Avo vanga vari sachigaro vesangano rinomirira vatema voshi Muslim muZimbabwe reinzikelelo Makomborero, Sheikh Laja Yassin, vari parunare kuSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Ivan abatawo mutungamiri wechitendero chemaJudha echitema muZimbabwe reHarare Lemba Synagogue vaModrek Maeresera kuti tinzwewo divi ravo.
Kana kutarira kuti yakatanga sei hondo iri kuitika yesu, pane vakaitenda zvakafanana nekukura kwataiita kare, waiona munhu akatenda tiri kuona anorova pamuromo waakupa marusi iwewe ndourivo watanga hamasi yakatenda Israel and zvakaita zvaakaita kupiwa chete kuri kuitika and haungazoni uye waakutarwa pamuromo iwourivo watanga mhanda yacho.
Tinonzwawo kuti vanhu vakuvara huwandu hwavo nevanhu vafa huri kuramba huchikwirira zvakanyanya. Munoona paine zvingaitike here nekuchimbidza kuti hondo iyoyi ikurumbidze yapedzwa?
Kufa kwevanhu kwakashata, hapana munhu angafarira kuti vanhu vakutambura. Kazhinji vanhu vanonyanya kutambura ndevanhu vasina mhosva, vaiona vanhu vakadzi nevana ndovari kunyanya kutambura. Zvinhu zvinoshungurudza mwoyo. Asi tikatarira Israel, inofanira kuita inonzi deterrent. Inonzi deterrent ndeyekuti iwo kana wadenda mangwana wotarigwa kuti usazotende futi. Saka tirikoti between kuestablisha deterrent nekupana vakawanda vatapi kunyanya vasina mhosva sevakadzivaa.
Ndingapedzisirawo ndichitarisa kuti kune masangano anombobatsira akaitawo sana United Nations nemamwewo nedzimwe nyika dzekunze dzingada kupindira. Munoona zvine zvadzingaita here pari zvino kuti nyaya idzi dzigadziriswe?
Inini chishuviro changu ndechekuti kana chazvikwanisika pane anonzi mahumanitarian corridors ayani aitwe nyika dzinobetsera idzi dzipinde. Israel ichiita zvairi kuita kuti iyo yevepesa asi vasina mhosva vana nevakadzi nei vange vachibatsirika nerubatsiro rwakaita semvura, zveutano, vanorwara vachirapwa, vasina pekugara, vachipiwa shelta zvakadaro kuti sanyanye kunge kuita kushungurudza kwevanhu.
Avo vanga vari mutungamiri wechitendero chemaJudha echitema resangano rinonzi Harare Lemba Synagogue vaModrek Maeresera vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Mukuziya zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nasi vati havachaende kudunhu reColorado sezvo vachange vari kumuzinda wavo weWhite House uko vari kutarisirwa kupota vachisumwa zviri kuitika muhondo pakati peIsrael neHamas. VaBiden vanonzi vanogona kushanyira Israel mazuva anotevera. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weLiberia vaGeorge Weah nemutungamiri webato rinopikisa vaJoseph Boakai vanonzi ndivo vari kutungamira musarudzo yemutungamiri wenyika asi vakasiyana nemavhoti mashoma. Muchirongwa chedu chinotarisa nhau dzezveutano, kunyange vanhu vanodarika zana vari kufungidzirwa kuti vafa nechirwere chekorera, vanodarika zviuru zvishanu vabatwa nacho, vamwe vechitendero chechipostori vanonzi vachiri kuramba kunorapwa kubuhera. Mumwe akatanga kutaura nezvekupararira kwechirwere ichi muhurukuro neStudio 7 anoti ave kubatwa seakageza negoka munyama munzvimbo iyi. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Amusande matsveta avo vakaudza Studio 7 nezvekupararira kwedenda iri kubhuyera mudunhu raIshe Nyashanu vanoti vamwe vavakidzani vavo vekereke kwaJohani Marange havachadi kutaura navo. Vamatsveta vanoti vanhu vachiri kufa munzvimbo iyi vachiti pane rufu rwemukadzi akatofira mumba.
Mai ivavo vakashayika nenyaya yekuti wakanga wakaiswa mumba ino chete kuti vaende pamasasa pakiriniki kuti vandorapwa ipopo, asi vakaramba vakaiswa mumba namai vacho. Kufire mumba macho asi korera kunokuyungo yekubata mavillage ari manext chingoti apo neapo apo neapo. Pane vakafa vaya vese hatidi kuti tivavakire kana kuunganepo padzimba dzacho tichiite mamwe maprogramu etukita.
Vamatsveta vati vacharamba vachitaura nezvedenda iri sezvo richigona kuparadza upenyu hwevakawanda.
Saka vanhu vazhinji vamwe vaakunzwisa nezvekorera havasi kuendepo, asi iyo kutaura kudai patoo nechimwe chikwata chakatoungana chitoite zvekutoti gadzegadzee makuwa nekunga kurya kunga kushamisira nekundaka ndo zvinhu zviri kutinetsa kuno. Vanhu vari kunoku vanode dzidziso yakanyatsokukura chaiko.
Mukuru wesangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe Bishop Johannes Tanga vaudza Studio 7 kuti masangano anomirira zvitendero izvi haana kubatana, ndosaka dambudziko remapostori ekwaMarange risingaperi.
Ponzi yangu kunyaya yawataura ndeyekuti collaboration mukushanda pamwe chete ndiyo yakakosha kuti tiite senyika, church, media negovernment. Tinofanira kunge tichitsvaga nzira dzokushanda pamwe chete. Justice, kuparwa kwedzimhosva, vanhu vakawanda kuseri kweshoko raMwari. Izvozvo izvo zvinoda kuti tikwanise kushanda tose.
Chopinda angavaendera mberi vachiti zvikwata zvikwata zvemasangano aya anomirira zvitendero izvi ndiwo avhiringidza kuongorora mabasa avo. Studio 7 yambuedza kubata ishenyashanu vanotonga dunhu rebhuyera South, asi vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi vashepa chengeta vanova mambo makumbe wedunhu rebhuhera vaudza Studio 7 kuti dzidziso yezveutano nezvekutyorwa kwekodzero dzevanasikana vanorozwa vasati vabva sera nekuti hapana matano akasimba ari kutorerwa vari kutyora mutemo.
We have made a lot of progress. It is cascaded down to my villages. Takabatsirwa tiri kunana plan international and so on. Zvokuti takaenda kumapostori kwashishakushaa pamata kutopreciative mukati memapostori. And also iwo vari mapurisa pasipacho zavo. Tiri kupiwa mukana wokutaura pamachechi especially kwamarenga kwangukuyakuya.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vati zvakakosha kutaura nevekereke yeJohani Marange.
Tinenge tichitarisirawo zvekare kune hurumende yaita hurukuro nevakuru vekereke idzodzo avo vasingabvumidze nhengo dzavo kuti vaende kuzvipatara. Vakagarwa navo pasi vakaudzwa manakiro azvakaita kuti vange vachienda kuzvipatara. Tinoona dambudziko rinokwanisa kugadzirisika. Asi tikashaisa hurukuro navo zvinonetsa kuti tigadzirise dambudziko nekuda kwokuti harisi dambudziko idzva revamwe vanhu vasingabvumidze nhengo dzavo kuenda kuzvipatara.
Urukota re utano, Dr. Douglas Mombeshura, wanoti denda re cholera, riri kupararira zvakanyanyisa zvokuti dunhu reBuhera ndiro rine huwandu hwevanhu vakatapurirwa uye nekufa munyika. Dr. Mombeshura vanoti dambudziko guru mudunhu iri zvikuru kuBuhera district nderekushayikwa kwemvura yakachena zvokuti kuchatangiswa chirongwa chokuchera zvibhorani mudunhu iri. Vatiwo mamwe mapostori emudunhu iri ari kudzosera shure zvirongwa kusimudzira utano munharaunda nokuti havadi kuenda kuzvipatara. Hatina kukwanisa kubata mumwe mukuru wekereke yeJohan Marange vaNimrod Taguta kuti tinzwe divi ravo. Ndakamirira Studio 7 kuHarare, ndine Ropafadzo Mapimidze.
Munau dzemitambo vatereri tiroda kukuzivisai kuti mangwana tichange tine hurukuro na Elliot Mujaji uyo akasimudza pasi rese nekutora menduru dzegoridhe makundano ekumhanya nzendo pfupi dzakaita se 100 meters kumakwikwi eWorld Paralympic Games. Kubvira ipapo Zimbabwe iri kungoenda kumakundano aya asi ichidzoka isina chayakabata, izvo zviri kurwadza Mujaji. Nekudaro musakanganwe hurukuro yakakosha iyi yakaitwa naye mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati na Elliot Mujaji. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Mujaji anoti Zimbabwe yasarira zvikuru kwete mumitambo yevakarema.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya yegwaro rakaburitswa neSADC nezvesarudzo dzemuZimbabwe dzinonzi hadzina kufambiswa zvakanaka, uye musangano wechimbi-chimbi waitwa nasi nehurumende ichisuma vamiriri venyika dzemuAfrica vari muZimbabwe nezvemamiriro akaita zvinhu. Tichatarisawo nyaya yehondo inotyisa pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisaya anoti 909 a.m. 4930-13860-15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175-7255 pa shortwave. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende nasi yadaidzira musangano wechimbi-chimbi nevamiriri vedzimwe nyika kubva muAfrica kuti itsanangure kuti zvinhu hazvina kuita manyama amire nerongo sezvinonzi nevamwe zvaita munyika. Asi mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zvino hazvina kumira zvakanaka, uye vanotiwo vari kutenda SADC nekubuda pachokwadi kuti sarudzo dzemuZimbabwe hazvina kuitwa zvakanaka. Zvizvarwa zvedzimwe nyika zvakawanda kusanganisira zvekuSouth Africa zvinonzi zvakaurayiwa kana kupambwa muhondo pakati peIsrael neHamas. Vamwe vechitendero veJohan Marange kuBuhera vanonzi varikuramba kurapisa vatendi vavo izvo zvopakuti kupararira kwechirwere chekorera kurambe kuchienderera mberi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.
Hola mgela ku Studio 7 mhlaka 16 kaMfumfu 2023 ngoTaboka Ncube endabeni zethu lamhlanje
indaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Esilazo namhlanje
andane zombusazwe elilabameli ePhalamende ngokufuna kwalo ndingacabanga ukukhipha abameli bakhe ngokufuna kwazi okwesikhatshana kumbe okwesikhathi esithi akuladuma usekelo sombuso.
Uhulumende uthi akukho okuhluphayo kwezombusazwe ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla leCitizens Coalition for Change edalela ePhalamende.
Kusobala ukuba lokhu okwenzakala umalunga ethu eParliament kwenziwa yiZANU-PF.
Kodwa ibandla eliphikisayo eleTRC lithi kulesandla semfene okwenzakala kubandla leli. Amalunga edalela eParliament lamakansila ebandla leCitizens Coalition for Change bathi kabasoze behambe emsebenzini abawukhethelwayo nguZulu okwamaviki amabili besenzela ukusekela abanye babo abaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Chabangu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukhulumende uthi akukho okuhluphayo kwezombusazwe ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla leCitizens Coalition for Change edalela eParliamente esithi lokhu yikulwisana nje kwabantu bebandla eliphikisayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphuma emhlanganweni obuphakathi kosaphethe isikhundla somphathi ntambo kaHulumende obona ngamazwi omhlaba umnumzana Amon Muriwa labameli bezigodlo zeAfrika kweleZimbabwe. Asizweni umnumzana Muriwa echasisa,
where political party in opposition and represented in parliament of its own
andla lezombusazwe elilabameli eParliament ngokufuna kwalo lingacabanga ukukhipha abameli bakhe ngokufuna kwazi okwesikhatshana kumbe okwesikhathi esithi akuladuma usekelo sombuso wethu.
Uqhubeke esithi kungamanga ukuba abantu abasemajele abebandla liphikisayo babotshelwa ukuchothoza uhulumende. Umnumzana Muriwa uphinde wathi ukhetho soledlule kuleli njalo akusoze kube lohulumende womanyano ngoba uZulu weZimbabwe sowakhetha ibandla lakhe. Omkhulu wabameli beAfrika kuleli engumeli weRwanda umnumzana James Musoni uthi abakhathazekileyo zabaye emthethwandaba.
They should look at what is provided for in the laws of this country and they follow them to sort out issues that arise.
Kumele bakhangele okusisekelo sombuso welizwe bakukhangelisise lokho ukuze balungise okulakho ukuhlupha.
Umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi kunenge okuhluphayo kweleZimbabwe okumele kulungiswe. Uthi kugoqela ukuxotshiswa edayile eParliamente kwamalunga ebandla lakhe okwenziwa ngumnumzana Sengezo Chabangu othi ungunobhala jikelele webandla leCCC.
In fact, this is not a TRC matter. It is ZANU-PF's attack and assault.
Akulani lesisi silo, yizani PF enza lugu. Usobala uguba loku okwenzakala umalunga etu eparlamente kwenziwa yizani PF.
Umnumzana Chamisa uphinde wathi, kumele kukhululwe abavalelwe entilongweni abanjengomnumzana Job Skhala okuthiwa watsho kuzela uDlakela.
Silazo izibotshwa ababotshelwa ezombusazwe uJob Skhala uNgarivume labe MRP kumele bakhululwe.
Uncome owenziwe inhlanganiso ye-Southern African Development Committee SADC ethi kumele kulungiswe ezokhetho kwele Zimbabwe.
The principle and approach of having African solutions to African problems.
Kumele kube kutshengisa ukuba indubo ze-Afrika ziqedwe ngabantu be-Afrika. Okwatshiwo ngabantu ukuba ukhetho lolu aluzange lukhiphe okwakufunwa ngabantu.
Akakhulumanga kangako ngokuqhuba olunye ukhetho eZimbabwe kulandela oluqhutshwe ngoncwabakazi ethi alenziwanga ngemfanelo. Ingcishi kwezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Khumbo uthi i-CCC kumele ihlele indlela zokuvikela udubo olufana nalolu abalalo lokuxoshwa kwamalunga alo.
Confusion esiyibona ku-TPC yakulokho berikholana eParliament ikureflecta on i-problem esiyasikhuluma ngayo ukuthi i-opposition kumele iphume ku-state of nature lapho kungela mthetho khona. Umuntu wenza okufunayo ngenxa yokuthi kungela mthetho oqondisa abantu ukuthi amandla anje ayenziwa ngubani, amandla orecorda asezandleni zikabani. Kumele kube ne-constitution, kube nama-structures from national up to village level esiwazi ukuthi bareporta kubani, olamandla orecorda abantu ngubani. Kungabe njalo amakhosi eZimbabwe kuba lula ukuthi echasise umthetho njalo eprotect abantu aba-electwe ngamaZimbabwe.
EleZimbabwe laqhuba ukhetho ngoncwabakazi lonyaka olwachothozwa yi-SADC, European Union kanye le-African Union abathi kalwenziwanga ngemfanelo. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amalunga edale lePhalamende lamakhansila ebandla le-Citizens Coalition for Change vathi kabasoze behambe emsebenzini abawukhethelwayo nguZulu okwamaviki amabili besenzela ukusekela abanye babo abaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Chabangu othi ungunobhala jikelele webandla leli. UChabangu uthi abazakwekela bazathwala nzima njalo balakho ukuxotshiswa kumakhansile lakudale lePhalamende. Kubika uEzra Chisa Sibanda.
Amalunga wonke aleli bandla athi kawasoze ayesebenza ePhalamende lakukhansili emele izigaba zabo kuze kuyefika umhla ka 25 imfumfu. Acothoza isinqumo esenziwa nguChabangu esokuxothiswa kwabanye babo. Umnumzana Prince Dube oyebandla leTriple C omele isigaba seNtumba leNjube edale lePhalamende ukhuthaza abantu ukuthi babazwisise ngesinqumo esenziwe libandla lakhe.
Sela ukubana libekezele, libe lothando, libe ndawonye sibambaneni, angisoze ngalichiya eNtumba leNjube constituency njengomuntu elangikhethayo ngizabe ngilani. Lokhu nje esikwenzileyo kathesi kumbe esikwenzayo okwe disengagement ukuzama nje ukusenda i-message kakhulukazi kulaba abafuna ukuganga ukuzama ukuthi bakhiphe abantu abakhethwa ngabantu kuma constituencies. Sizama nje ukusenda i-protest message.
Umsekeli kaMeya uKhansela Donaldson Mabutho uward 9 ngomunye wabaxotshwe nguChabangu uthi bangena kuZulu hathi emahofisini ekhansili.
Thina sizabe sisebenza lani zakhamizi nyawo lunye lani ma-residents eTempopo ma-senior citizens lama key stakeholders ethu. Ukhansela wenye ukhona nikhona ehofisini yami kathesi ngiseva linama-residence kaward 9 Mpopoma. Loko kukhulunywa kwabo baba uChabangu lokhu hhayi bayaphupha, sizobona ukuthi kuyozala nkomoni.
UChabangu uthi uzajesa wonke amalunga leli bandla angaxotshwanga enyekela ukuya ePhalamende lakumakhansili.
Kasikwazi lokhu ukuthi kulabantu abazadisingeja. Thina sazi ukuthi ama-members of parliament baku-suspension, bengaqeda i-suspension yabo bazahamba emsebenzini bayekwenza umsebenzi lo abawukhethelwayo ukuthi bawenze. Kodwa nxa kuyukuthi babe sebethethe khonokho okuthiwa yi-disengagement izembe lizakhala.
Kusenjalo amagqeda ebandla le-TBC asebhalele uChabangu embophisa ngesenzo sakhe sokuloba incwadi yokuxotshisa amalunga aleli bandla ephalamende lakumakhansili. UChabangu uthi kakayitholi incwadi yakhona.
Siyawuzwa umzila wokuthi baseve ehofisini yakobulawayo, kodwa-ke ngasese babuye bathi khonkhona kabangazi, kodwa bayereceiver ama-papers ami bavume ukuthi ngililunga le-TBC. Kasikwazi-ke ukuthi bawathethe njani lawo ama-papers nxa besithi bona kabangazi.
Iningi labahlali bakobulawayo bathi ungayisebenza ekhansilini ungabangela ukuthi uhulumende abakhethele amakhansila lawa athiwa ngama-commissioners baphathe idolobho lakobulawayo. Umnumzana Menzi Mpofu oligqwetha kobulawayo uthi amalunga edala lephalamende labo bengaxotshwa bengakhalala ukuya ephalamende okwesikhathi esithize.
Umember of Parliament loses his position as Member of Parliament nxa engalova iParliament for 21 days ezilandelanayo without imvumo kaSpeaker or President of the Senate. I-21 days ezikhulunywa ngazo lapha bakhuluma ama-days lapho iParliament iyabe ihlezi khona isenza umsebenzi weParliament.
Ubele ungazwanani emhlanweni waleli bandla ukuthi ayi-caucus meeting izolo amanye amalunga esola isinqumo sokuthi bangasebenzi. Isikhulumeni saleli bandla uPromise Mkhwananzi ubengadobi umakhalekhukhwini wakhe. Ngingu-Ezra Chiza Sibanda we-Studio 7 kobulawayo.
Umongameli wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu uthi uzabhidliza iHamas kulandela ukuhlasela ekwenze elizweni lakhe ngeviki ephelileyo. Lokhu kuza ngesikhathi sekulabantu abedlula inkulungwane ezine asebefile kulandela ukuqhamuka kwempile. Umphathintambo weMelika obona ngokudlelana namanye amazwe umnumzana Anthony Blinken okwele Israel namuhla usebhode emazweni ayisithupha eduzane lele Israel ngenhloso yokuvimba ukumemetheka kwalempi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo Sheikh Laja Yassin ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ephansi kokholo lwesi-Islam eZimbabwe eMakomborero Insikelelo Trust.
Indaba yokuthi ubani une-ownership kule umhlaba yabona, like mina ngazalelwa ngakhulela eGwebu, ngaba nendlu lapho. So mina ma ngihlala kule ndlu, if ngithatha umhashi or ilodger or umuntu wenza irent, ngithi ungahlala kule home, ungangeni e-sitting room, ungangeni kuphi, usebenzisa i-dining room wena. So kube ne-agreement leyo, but umhashi lo, this ilodger or i-tenant, ajika athi hayi mina sengithatha le ndlu, sengifuna ukuthi wena usuke kule ndlu le uyohlala somewhere, sekuba ne-problem leyo ukuthi umnikazi wendlu angeke ashiye umuzi wakhe, indlu yakhe. But lo umqashi lo sekazibonana ma-right to the extent ukuthi lo mqashi unabantu bamsupportayo, abantu banemali, abantu bana amandla ufana nabo-America, ufana nabo-Britain. Because mina mangibhikile lecala leli sengithola ukuthi i-Britain yiyo ikhoze ukuthi ama-Jews lawa, not ukuthi ama-Jews abekho right, no, bakhoze ukuthi ama-Jews laba bathi umhlaba lo owethu. Kune-statement bayikhuluma before 1947, bathi the land without people, for the people without land.
Kuyini okungaphathisa kuyo phambili?
I-solution iqala lapho ukuthi i-UN iplay i-role ye-mediator. Bahlalisa abantu phansi bakhulume nabo ukuthi okay, sibe ne-agreement past years, asilandeleni le-agreement. Then sibone ukuthi abantu basePalestine, ePalestine, kunenkinga le-Hamas. Idilwa kanjani ukuthi bangalokhu every time baba ne isikhalo bangene ku Israel yabona. So masiqaleni lapho ukuthi i two state solution even if is not 100% kubo abantu base Palestine, asiqaleni lapho kube ne peace kukhulume lapho, then ama rights ukuthi uba nune right leyo nayo le right kuzokhuluma later. But khona manje every day abantwana bayashona, abantwana bayababulala, so angeke siqhubeke kanjalo.
Lo ngu-Sheikh Lajah Yassin owenhlanganiso yemakhomborero insikelelo Trust obexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa njalo ngalolu daba lomnumzana Modric Mayeresera ongumkhokheli wenhlanganiso yeHarare Lemba Jewish Community.
They were attacked without warning, and when things happen like that, even though it's regrettable that it's national sin will suffer most during conflict, there has to be a deterrent that needs to be established. If it's me, I have to think about it. If it will be my own people, I have to think of the profession.
Abantu be-Israel babezithilela impilo yabo, bahlaselwa belibele, njalo izinto zingenzakala njalo, kufanele bazivikele. Ukuhlasela okunje kungenzakala kimi, into engiqala ukuyicabanga ikuvikeleka kwemuli yami, ikakhulu sibona ukuthi i-Israel ayisiyo eyaqala limpi, kodwa yaqalwa ikuhlasela kweHamas. Kubuhlungu nje ukuthi lapho kulokulwisana khona, kulokulahleka kwempilo kaZulu ongelasici, kodwa ngibona sengathi i-Israel ilelungelo lokuthi izivikele. Laloba abantu bekhangelane lodubo eGaza, ngikubona kufanele ukuthi i-Israel izivikele, njalo yenze lokhu ngendlela ezakwenza ukuthi ingaphindi ihlaselwe njalo kwela kusasa. Kufanele sinanzelele ukuthi ibutho leHamas elisekelwa yi-Iran alikuvumi ukuthi kube lelizwe elizimeleyo ele-Israel. Ngenxa yalokhu, kunzima ukuthi kukhulunywe iswane kube lokuthula, ikakhulu ukhangelane lesitha esafungela ukukubhidliza.
You have to recognize that Hamas doesn't recognize the existence of Israel. So under those circumstances, it is difficult to negotiate a lasting peaceful solution with someone who is about to know destruction. There is no negotiating with such an enemy.
Lo ngumnumzana Modric Mayeresera ongumkhokheli wenhlanganiso yeHarare Lemba Jewish Community obexoxa le-Studio 7 eseHarare. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elekhatha lithi eleRussia selibisele kwele Ukraine abanye abantwana elabathumba kulandela ukuqhamuka kwempi phakathi kwamazwe la. Iziphathamandla zikahulumende welekhatha zithi abantwana abane sebebiselwe kumjeni wabo. Inhlanganiso International Criminal Court yathi kumele kubotshwe umkhokheli wakwele Russia umnumzana Putin kulandela ukuthunjwa kwabantwana libutho. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Ophikisa uhulumende kwele Chad umnumzana Success Masra uthi wehluleke ukubuyela ekhaya ngenxa yesimo esibi esezombusazwe elizweni lakhe lapho okubotshwa mahlayana bonke abaphikisayo. UMasra okhokhela ibandla le-The Transformers uthi uzazama ukubuyela kwele Chad esuka kwele Melika ngoLwezi. UZulu ukhuthazwa ukuba alandele indlela eziqondileyo zokusebenzisa imithi abayibhalelwa ngodokotela ukuze bengafiki kubanga lokuphazamisa impila kahle yabo ngokuyisebenzisa ngendlela ezingaqondanga. Kubika uMark Peter Ntambe.
Omunye wabakhuthaza ukuba kulandelwe okulethwe emathasini amaphilisi ngomnumzana Shimon Chakawa okhuthela inhlanganiso ye-Pharmacy Advocacy Zimbabwe. Uchakawa uthi abantu abanika uZulu amaphilisi ama-pharmacy bathembekile, ngakho-ke kumele uZulu alandele ababulekayo emakhasini amaphilisi hathi ukuyanatha santando.
Discovering, formulation, down to the chemical structure, the clinical uses, and the side effects.
udokotela Joy Chifamba ofundisa e-University of Zimbabwe uthi amaphilisi anikwa ngabodokotela alakho ukuba yingozi angasetshenziswa ngendlela engakhiyo. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Kitichareka okhokhela inhlanganiso ye-Pharmaceutical Society of Zimbabwe othi amaphilisi alama-opioids ikakhulu ayingozi uma enathwa okungahlelekanga. Udokotela Nkululeko Dewa okhokhela inhlanganiso elwisana lezidakamizwa eRua Inner City uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu benanze isidingo somuthi abawusebenzisayo ukuze bengagcini bengena-ke engozini likhona kuthiwa i-addiction.
Ngoba ikhosi yona leyo inikiweyo kutsho ukuthi ukhangelwe kwakhangelwa kwabonakala ukuthi nge-age yakho, nge-weight yakho, kutsho ukuthi lokhu okunikiweyo kuyalingana, kupinywe kwabonakala ukuthi kuyalingana lazo zonke lezo zinto engiziqambileyo, age, weight.
Udewa uthi ama-pharmacist anakho ukulandela indlela umuntu anatha ngayo amaphilisi ukwenzela ukuba engambulali nokumphazamisa. Abenhlanganiso ye-South African Medical Council bathi inani labafika okuyisilinganiso sokungamathumi amabili ekhulwini 20% basebenzisa amaphilisi atshiyeneyo ngendlela engaqondanga. Ngimele isitho 7 eHarare nevumak Peter Ntambi.
Sesifikile isikhathi sokulima kweleZimbabwe, abanye bekhala ngokuselakala kwenhlanyelo okokulimisa lokunye. Kuyini okumele abalimi bakwenze ukuze bethole isivuno esihle lonyaka? Umnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi kwezokulima ofundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology, uxoxa loGibbs Dube oweStudio 7 ngokungenziwa ngabalimi lonyaka.
Bakhulu zasandebele siyakwazi ukuthi vele kuyatshisa nobe izulu likhona vele kutshisa sitshiyane lomumbu kancane unless na umuntu enamanzi wakhe engaizigekho engathelezile. Yes, kodwa kulaba abalimi abadependa on izulu sihlanyele esithi ngesilungu ngama-traditional grains unyawuthi wethu ibele lethu ilokula ama-varieties amaningi ama-open varieties ngalani ayamilana nelanga elikhona. Siyakukwazi ukuthi nakanjani ngizavuna kwalokho okuncane. Akuthi-ke sesitsheliwe futhi ukuthi izulu khanya lithwane futhi nxa usekuhlanyelele khonokho imbekezelezo ezilelana lelanga sizame lokukhava indawo yethu nosiyivale ngotshani nxa kukhona sivale ngamahlanga bethi lawo amahlangu siyebuthi amahlangu sivale lokho esithi yimanje sizele ukuthi lelele izulu elincane elikhona sikwazi ukuthi kumanzi kakhona kuzahlala kukhona for an elongated time say for 2-3 months, you know, kube njalo sikhave simashe futhi sivale ukuthi sizame ukuthi reduce i-evaporation.
Ye, kodwa kulokunye khonokhu baba Ndlovu okokuthi abantu bahlanyele inyawothi lokunye, kodwa siyawazi ukuthi abanye abantu abakudli konke lokhu, manje kumele bakuhlanyeleleni khonokho.
Yazi ngumbuzo omuhle lo, omuhle kakhulu. Yes, abanye abantu abathandi ukudla inyawothi, abathandi ukudla amabile eklang, you know, esithi yisogama. Kodwa kulime nxa usendaweni ewomileyo, ukulimelani uzathatha-ke uyefaka e-GMB. Uzathatha nxa i-GMB iphuze ukubhadala ngoba vele umprayisi kulekhampani leya kobulawa etshwana le ingwebu iyathenga amabele, iyathenga amabele isiyabheka utshwana, thatha imali yakhona besithengisile uyethenga impuphu yakho eyomile kulokuthi ulambe usele umumbu olimi leyo usele le mali. So you rather plant in ama-traditional grains uwathengise. Yingi lami ungawuthi ngiyawuthenga. Why? Ngoba yiyo efika ngayo inkukhu nami ezamakhazi. Uyabona, so bakhona abalimi abafuna inkukhu abayafuna amabili yeza kushila imarket yakhona leyo kuphika nxa usithela imali yakhona leyo usungayathenga-ke impuphu yakho yami eyomuntu lelo ngapha emandeleni lapho onganikome khona. Sigijimise futhi ukukhangela izifuyo zethu zingane, ngikhuluma ngembuzi, ezimvu, ngenkukhu, omvundla bana ezincane. Why ezincane? Ngoba lazo ziyamilana lelanga, ziyamilana nokuswelakala kokudla. So asizame ukuthi sibone abalimi sebakhona esigabeni sibe lolwazi oluthile okufuya imbuzi okohlezi nganinjani onganiluphezulu khonokho kuqakathekile. Ngithathe njalo futhi ezinye iindima zethu emasimini ethu kasilimeni ukudla kwembuzi. Bangahamba kubalimisi bazabatshela ukuthi khona inhlanyelo enje eyokulima ini ukudla kwezifuyo zakhe. Kodwa kuyancedisa ukuthi nxa ukudla okunethela kuhlukuhlukile ngalo unakho ukuthatha khonokho okulimileyo ukuchole kumbe akuchola kumbe akugaya kumbenzani kumbe akugamula usungafida-ke ini izifuyo zakho.
Lo ngumnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi kwezokulima ofundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology koBulawayo, ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7. Okwamanje sike sizwe okwethulwa nguZulu kusigaba sokuvingelelana.
Salibonani, salibonani emsakazweni, salibonani igama uJosephine Siziba. Okwamanje ngikhuluma ngeSouth Africa. Ngizothanda ukubingelela ingane zami ezikoBulawayo, amagama azo. Ngithanda ukubingelela oqala uPrudence Mkhwebu, ubuye uMbalenhle Mkhwebu, sokusiza uKulethemba Mkhwebu, uZumuzwethu Mkhwebu. Ngithanda ukubabingelela kakhulu, ngithanda ukubabingelela kakhulu, ngibingelele lezihlobo zami ngezindawo ngezindawo. Ngibingelele udadewethu osesiganda obizwa kuthiwa nguNaphilelani. Ngizobingelela usisi wami omncane ohlala koBulawayo eNkulumane kwesesibile, igama lakhe engusuku oluhle ubizwa ngokuthi nguNakhuluza. Ngibingelele nomkhwenyana wami obizwa kuthiwa nguLunga. Into esendingelela lani basakazi,
salibonani kustudio 7, igama lami nguNobuhle Ngwenya odume ngelikaMasithela. Ngiyabingelela abazali bami eBhinga, ukhulu Ngwenya logogo kaMhlengi. Ngibingelele abafowethu uBeke, uDudu, uTwa, uMboni, uMelu noCinathunjana uLubelihle. Bese ngibingelela izingane zami, uNobukhosi Londodana, uSisa, uThando, uBheki, uSilethemba. Banengi bona Nkosi yami. Nonkosi, noSiya, noMelokuhle, loSimisimi, loSindiso, uFarayi, umama kaFarayi. Ngiyabonga kakhulu, ngilitshela ukuthi ngiyalithanda kakhulu.
Kustudio 70 njani balaleli? Hayi, obulisayo nje uNcube. Umfana kagogo obulise lapha eSouth Africa. Ake ngisathanda ukubulisa i-olet dami kwele ngisuza le esidahala. Hayi, iphi impila yephambili khona ngapho.
Salibonani basakazi bakastudio 7 eliseduyela iy'nhlelo zethu. Mina igama lami nguBheki Wotton. Basakazi bakastudio 7, siyajabula iy'nhlelo zenu elisethela zona. Ngokuhlala mina ngise-South Africa eJohannesburg, ekhaya ngibuye entaba zinduna. Ngibingelele umamncane wami ose-UK, ngiyaye linjani lonke khona ngapho. Ngibingelele bonke abatsha abaseZimbabwe nabase-Afrika bonke ngedi-asibambaneni. Senzeni into ezinhle phakamise Southern Africa. Ngiyabonga.
Bonani, salibonani kustudio 7 balaleli. Nengikhulumayo nguGaiton Sibanda wamatopo i-Barrington Sinjelele wayitota. Thanda kubingelela izihlobo zami zonke zisemazweni.
Sanibonani emsakazweni. Ngiyaphila kodwa nonke, hayi mina ngiyaphila mpela kakhulu. Okhulumayo nguSolomon Mkhokheli Ndlovu Masiza, ngokuzalwa ngisekhezi konyongola komqabuko sentezela mission isikole engifunde kuso. Bengisathanda nami ukuthi ngilingelele wonke abangaziyo, ikakhulu inkosikazi yami uBongwe Mathia Njini Ndlovu, ingane zami Sibabongeni Masiza Ndlovu, uzothi awande Masiza Ndlovu, uzothi uSiyanda Masiza Ndlovu oseBulawayo. Laba abanye balapha eGoli Sibabongeni awande bakhona la eGoli. Ngithande futhi ukuthi ngibonise kakhulu ngingakhohlwa odadewethu osekhaya, abasekhaya bonke nje odadewethu nabafowethu nje ngibabulisa bonke. Ngiyabathanda bonke. Mathia Njini ngiyamthanda, unkosikazi wami ngithanda izitayela zonke, nami ngizongithanda ngendlela eright.
Siyabonga kakhulu ngokusithumezela imilayo zenu. Kulive Talk namuhla sixoxa ngezombusazwe ezikhathaza abantu kwele Zimbabwe. Singakagqibi uhlelo lanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Ukhulumende uthi akukho okuhluphayo kwezombusazwe ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change edalele ePhalamende. Kodwa ibandla eliphikisayo ele-TCCC lithi kulesandla semfene okwenzakala kubandla leli. Silugqiba ke lapho uhlelo lethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.